ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndishuti hei no misoro ye na uze duza nasi sitatu gumiguru 30, 2019. Zimbabwe yotarisana nekupisa kunotyisa kusati kwamboitika munhoroondo yemamiriro ekunze munyika. Varayiridzi vakawanda vanoti vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori vachinzi vaende kuzvikoro kunobatsira vadzidzi vari kunyora bvunzo. Madhokotera oita musangano wekuronga matanho ekutora, ukuwo sangano reHealth Services Board richitiwo musangano waro wakanangana nekusaenda kubasa kwavana chiremba. Vari kunze kwenyika votaura pamusoro pematambudziko akatarisana nenyika uye zvingaitwe mukugadzirisa matambudziko aya. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pamusoro pezvingaitwe mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.